Pane dambudziko nepamusana pekuti mukatarisa zviri kuitika muGaza, mozoenda monotarisa zvekare kuti dzimwe nyika dzinova ndidzo dzaiva misimboti yekupa yekutengesera dzimwe nyika chikafu dzakadai neyeRussia neUkraine, ndo anga ari mameja producers and exporters egrain vari muhondo. Then mukazonotarisa zvekare muchionawo kune zviri kuitika kunana mamwe madunhu eAfrica acho akaita saivana Sudan nana Ethiopia uko. Pakaoma nekuti madhona ndiwo mamwe chetewo ari kutarisirwa kuti aite zvinhu.
Ko tichitarisawo remangwana reAfrica, pangaitwe sei kuitira kuti nyika dzemuAfrica dzisarambe dzichipema chikafu kana mvura isina kunaya zvakanaka kazhinji?
Chinodiwa chokutanga runyararo, ndochinhu chekutanga, because hakuna nyika inoita development nekuzvirimira ine miine makakatanwa neine dhihondo. Africa ngaidzidze kugarisana zvakanaka, nekuti mukatarisa nyika dziri pakati paAfrica dzinotonzi Great Lakes Region, kureva kuti dzine mvura dzakawanda, asi nepamusana pekuti munongogara muchirwiwa muchikakatanwa, vanhu havana nguva yekuseenzesa maresources atakapuwa naMwari nekuda kwekuti kune dhihondo. Ndo chekutanga. Chechipiri, dai vatungamiriri vedu vaikaprioritize chikafu pane zvimwe zvese. Nepamusana pekuti munikazotarisa munyika dzedu dzakawanda, munoona kuti mabudget anoenda kuzvinhu zvakadai sezvehondo nezvakadaro anenge akakura kupfuura mabhajeti anoenda kune zvechikafu zveeducation nezveutano.
Totarisawo imo munyika umo, Reverend Matonga, zvinhu zvakamirawo sei mamuri kufamba tichitarisa nyaya dzechikafu?
Mune nzara. Sekutaura kwakaita president vachikurudzira, mukaona mari yavakakumbira haisi mari diki, yavaiti ndo inodiwa 2 billion, imari yakawanda iri kutarisa magnitude.